Munzvimbo dzakawanda dzekuvhotera dzaongororwa neStudio 7 zvekushandisa kuvhota zvakaita semaballot boxes nemaballot papers zvange zvasvika asi mune dzimwe nzvimbo zvange zvisati zvasvika. Asi mutauriri weZEC vaRodin Kiwa vati vaita gadziriro yakakwana.
Tagadzirira twese tinodikanwa kuti tiitwe tava panzvimbo. Saka mangwana endai neuhwandu hwenyu munovhota, tinovhura mapolling stations edu na 7 makuseni tichivhara na 7 manheru. Vose vanenge vauya kuzovhota chero nguva 7 dzikakwana hapana anodzoserwa kumba asina kuvhota. Munhu wese anenge auya kuzovhota achapiwa mukana wokuvhota.
Vachiparurawo gwaro ravo remamiriro akaita zvinhu pamberi pesarudzo muHarare, nhasi mutauriri wesangano rwemubatanidzwa wemasangano akazvimirira oga munyika reCrisis in Zimbabwe Coalition vaObert Masaraure vati ZEC haikwanise kuita sarudzo dzakachena kunyange vari kukurudzira vanhu kuti vanovhota neuwandu hwavo.
Vanhu ngavaende vanovhota neuwandu hwavo, ndo zvinotarisirwa mubumbiro remutemo. Ikodzero yasina kuuya mahara, ikodzero ine vanhu vakatoifira kodzero yekuvhota. Kana zvinhu zvakaoma sei, zvakashata sei, demokrasi inoda kuti vanhu vaparticipate.
Vamasaraure vati kusaganhura miganhu zviri pamutemo kana kuti delimitation uye kusapa vanopikisa gwaro revavhoti rinoshandisika nekudhinda mapepa ekuvhotera zvisina kujeka zvimwe zviri kupa kuti vati sarudzo idzi dzichaita mutauro. Asi kunyange hazvo Crisis in Zimbabwe iri kuti ZEC yakundikana, ongororo ichangobva kuitwa nesangano reGallup rekuAmerica inoratidza kuti vanhu zvikamu makumi mashanu nezvitatu kubva muzana zvayakabvunza zvakati zvine chivimbo nesarudzo dzemunyika. Ongororo iyi inoratidzawo kuti vanhu zvikamu makumi manomwe kubva muzana zvichavhota zviri kutarisa nyaya dzeupfumi. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vamasimba manyanya vati vanobvumirana nemaonero eGallup.
Terwi angava chamisa angava munangagwa, aiwa haisi nyaya yemavhita. Vanhu vari kunyanya kutarisa nyaya yezvinhu zvavanosangana nazvo mukati mokurarama kwavo. Ndiri kutarisa panapa nyaya yemabasa, nenyaya yemari, nenyaya yechikoro, nyaya yehealth.
Izvi zvatsigirwawo neimwe nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reLabour Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara.
Kusafamba zvakanaka kweekonomi kunonyanya kubatana nemadhorobha ende ndosika muchizu nguva yapfuura tachiona kuti mumadhorobha opposition inowanzo kuhina nemutsindo vanhu vakazoendawo kumaruzevha munoona kuti hurumende ZANU-PF inohwina ikoko.
Mutungamiriri weZANU-PF vaEmerson Munangagwa avo vane makore makumi masere pamwe navaNelson Chamisa veCitizens Coalition for Change avo vane makore makumi mana nemashanu ndivo vari pamberi pasarudzo dzemutungamiriri wenyika idzo dzine vanhu gumi nemumwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.